manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 6 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
So sekuona kwamaita mapurisa pavangonzwa kuti President Chamisa vachange vachiuya kuno, vabva vaunza mapurisa akawanda zvikuru atadzisa vanhu kuti vauye paprogramu ine. But sekuona kwamaita vanhu vedu vabuda neuwandu hwavo, but iyi programu yatiri kuita nyika yese. So zvataona kuno kwaitawo mapurisa vachamisa vabva vaendawo kunodyarawo miti nekucleanawo kune kumwe.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weAppworth sezvavanga vakaronga, sezvo mapurisa afumira kuzara mumusha uyu. Ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vabudirira muhurongwa hwavo hwekutsvaira kwagutu. Guta remutare royambira vagari kuti riri kutadza kuita basa raro nemazvo nepamusana pekushaya mafuta edzimotokari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weAppworth sezvavanga vakaronga, sezvo mapurisa afumira kuzara panzvimbo iyi. Asi nhengo dzeMDC dzakwanisa kutsvaira muAppworth makare muchirongwa chekuchenesa maguta chavari kudaidza kuti tsvaira Zimbabwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tsvaira Zimbabwe, tsvaira tifunde.
Tsvaira Zimbabwe, tsvaira. Tsvaira Zimbabwe, tsvaira.
Vachamisa avo vanga vachifanira kutsvaira pamwe chete nenhengo dzebato ravo pamwe nekuzodyara miti pane chimwe chikoro muAppworth vanonzi vatadza kuuya sezvo mapurisa anga aine zvombo achinzi afumobata jongwe muromo ndokusosera panga pachida kudyarwa miti navachamisa. Munyori mukuru muMDC vaCharlton Wende vaudza vatori venhau kuti kuzadzwa kwaitwa mapurisa muAppworth ndiko kwaita kuti vachamisa vasauye pachiitiko ichi.
So sekuona kwamaita mapurisa pavangonzwa kuti President Chamisa vachange vachiuya kuno, vabva vaunza mapurisa akawanda zvikuru atadzisa vanhu kuti vauye paprogramu ine. But sekuona kwamaita vanhu vedu vabuda neuwandu hwavo, but iyi programu yatiri kuita nyika yese. So zvataona kuno kwaitawo mapurisa vachamisa vabva vaendawo kunodyarawo miti nekucleanawo kune kumwe nzvimbo. Saka tiri kukurudzira mamembers edMDC kwese kwese kwaari kuti vabate mabhurumu, vabate mutsvairo, vachenese Zimbabwe.
Sachigaro weAppworth Local Board vabatanai masunda vatsinhirawo zvataurwa navaHwende. Motokari dzemapurisa anga aine zvombo dzaswerawo dzichitenderera muAppworth, uye mapurisa epaAppworth Police Station atitaure nevakuru vavo kuHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tigovafonera asi pataenda pamhepo tanga tisati takwanisa kutaura navo. VaHwende vaudza vanhu vanga vachitsvaira muAppworth ava kuti bato ravo rinotarisira kuti makanzuru ose aite basa rao nemazvo, sezvo makanzura ebato ravo ariwo akasarudzwa neveruzhinji.
Bato ra kuti muzive kuti gore rino igore rekusunungura. Hatigone kuti vanhu vakavhota, isusu tiri vanhu veMDC torega kuti vhoti yevanhu isakaunti. Tikuzwanana saka inofanira kukaunta makansels medu muchiitwa service delivery. Tora kuti mvura ike ichisvika kudzimba. Because atidi kuti makansels ayuze excuse yana Munangagwa. Handitika ngavatsvage nzira dzekuti vanhu vawane mvura mudzimba. Ngavatsvage nzira dzekuti zvavanogona kuita mabasa achitiretwa aite council level. Handitika mayouth edu achipinda achipinda mabasa. Isu kumusoro tichigadzirisa kuti vhoti yenyu yoita sei, yokaunda sei. Saka tinenge takatarisa kumakansels kuti service delivery kuma councils atidi excuse anidika nyika yakashata but kana wapinda mu office uchiziva kuti ndo zviripo shanda
asi vamasunda vatikanzuro yavo iri kutadza kutakura marara sezvo mafuta edzimotokari asiri kuwanikwa nyore uye vagari vazhinji vemuEpworth vari kutadza kubhadhara mitero yavo kukanzuro kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Mumwe mugari wemuEpworth vajelous Jacob vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vazhinji vavo vasina mari yekubhadhara mitero kukanzuro kuti igokwanisa kuchenesa nharaunda yavo zvinhu zvakaita sekutsvaira hazvidi mari kuti zviitwe.
Vamwacho ndivo vanoti vakarasa kana maprotector plaza washandisa vanhu vatozoona vachinhonga vachitambisa. Saka isusu tikuti tikabvisa marara zvinotibatsira kune vanhu vatina vadiki kuti pazvirwira vakwanise kubatana nazvo. Plus mvura chadzidzo kana dzikanaya tona dzimwe mvura dzinenge dzaakukokora marara aya akupinda mukati medzimba dzatinogara dzimwe mvura dzidzo dzinozoshandiswa nevanhu saka zvikukonzera urwere. Saka tione marara tikakwanisa kumatsvaira nzvimbo yedu tikaigadzira ikagara yakachena zvinotibatsira isusu seAirport.
MDC inoti kubva zvino zvichienda mberi nhengo dzayo dzichange dzichitsvaira munzvimbo dzakasiyana siyana munyika yose chishanu chekutanga kwemwedzi woga woga senzira yekuti nyika igare yakashambidzika. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vati nhengo dzebato ravo dzinofanira kushandisa mikana yekuungana uku kuita zvinhu zvinoita kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo vabve mumasimba eutongi zvinosanganisira kuratidzira. Asi mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti zvose zvichaitwa neMDC zvinofanira kunge zviri zvinhu zviri pamurau vachiti vanochengetedza mutemo havazoregedze kuita basa ravo kana mutemo wenyika uchityorwa. Nekune rumwe rutivi vamunangagwa vakati hurumende yavo haisi kuzoregedza veruzhinji vachiratidzira zvine mhirizhonga zvinoita kuti vanhu vafe uye vamwe varasikirwe nemidziyo yavo sezvakaitika gore rapera apo nhengo dzem DC dzanga dziri muEpworth dzichitsvaira vamunangagwa vanga vachitungamirawo kutsvaira panzvimbo yemabhizimusi yemupandawana kwaGutu. Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa kumutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba kuti nzwe mafambiro aita zvinhu kwaGutu kwakare mumashoko avaisa padande mutande ravo reTwitter. Munyori mubazi rezvoburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vamunangagwa vatambirwa zvine mutsindo nevatsigiri vavo kwaGutu. Vamunangagwa vane urongwa hwokuchenesa nzvimbo munyika hwavanoita chishanu cheku tanga mwedzi wega wega. Dunhu remasvingo reZANU PF rinonzi rakurudzira kuti zvirango zvakatemerwa mutungamiriri waro nevamwe vavo muZANU PF nehurumende yeAmerica zvibviswe. America yakawedzera zvirango izvi kwerimwe gore ichiti vatungamiriri veZimbabwe ava vagadzirise maitiro avo munyaya dzekodzero dzevanhu kuremekedzwa kwemitemo yenyika pamwe nekupedza huori. Zvirango izvi zvichaongororwa zvakare mwedzi uno gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth ndini Thomas chiri pasi.
Guta remutare riri kuyambira vagari kuti riri kutadza kuita basa raro nemazvo nepamusana pekushaya mafuta edzimotokari. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Kanzuru yemutare yakazivisa vagari kuburikidza negwarora yakanyora ichiti ichambomira mabasa ekutakurwa kwemarara kudzimara yawana mafuta edzimotokari. Mutauriri weguta remutare vaSpren Mutiwi vanoti sekuomerwa kwakaita nyika yose nekushayikwa kwemafuta edzimotokari, kanzuru yemutare iri parumanhanzombewo zvekuti mabasa ayo ose anoda motokari ambosendekwa.
Gore mafuta riri rakatarisana nenyika rakonzera kuti seguta remutare tinge tichitadza kutora matano ekutakura marara pamwechete nekuenda kunogadzirisa pombi dzine dzesuwa pamwechete nepombi dzinenge dzabvajuka dzemvura. Pari zvino kutaura kwatiri kuita motikari dzedu dzeservice delivery hadzisi kukwanisa kufamba nekuti hapana mafuta ekuti dzinge dzichiita basa irero, zvichireva kuti basa zhinji ratinofanira kunge tichiita sekanzuro pari zvino tatadza kuti tiriite nedambudziko rekushomeka kwemafuta.
Vamutuvi vanoti vagari vasarasara semarara kunyange pasina noya kuzoatakura mumisha inogara veruzhinji.
Nharaunda dzedu dzinge dzakachena. Vanhu tinokurudzira kuti vasarasa marara pese pese asi kuti vamirire kuti patinenge tazowana mafuta motikari dzedu dzava kufamba tizenge tichitakura nemwero ndingati ndoda mbudziko rawira kanzuro reguta remutare
asi vagari vemuguta remutare vari kudya marasha vachiti kanzuro yavo inofanirwa kuona zvekuita nedambudziko rayakatarisana naro mumwe mugari wemumusha wehobhouse vaandrew gatawa vanoti kanzuro yava kuisa hutano hwevagari panguva yakaoma
zvinhu zvatingatotiomerawo pasituation yarikatikuanzwananzwa vakaburitsa mukanzuro asi ayo mabinarisapozing achititakurwa nguva nenguva kutirira hutano hwevanhu vana muziva tsvina kadanguva chengete tsvina pamba zvinhu zvinofanira kunge zvikutakurwa regularly on daily basis kana zvinzi friday handioni senge pazvinhu zvakashata izvo saka yei vane vanotiomesera
mumwe mugari wemuguta remutare vaandrew kaiya vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti kanzuro yavo yawaniswa mafuta edzimotokari kuitira kuti marara agare achitakurwa
kuti mabhini kana asikakwanisi kutakura mabhini ngavatore ningirini iwo vachiti hawana fiyo sazvo vati nguvangodzore usa yacho yese ingoshande bhoza hapana kwatinokwanisa kuisa chii mabhini achiti nechimarasirepi ndozvinokonzesa zvirwere zvakawanda ende zvine zvirwere zvakaitangwa nacorona vairus izvi saka mabhini tikagara takaunganidza futi idambudziko futi nguvangobvumire maus achoata se ashande zvirizvo kana kuti gavhumendi ngaiprovide ningirini fiwe yacho kune wekanzuro sezvakungoita kumazubwe uwo I think ndopfungwa ingatingashandiwe
nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kushayikwa kwemvura yakachena pamwe nekusatakurwa kwemarara kunoita kuti zvirwere zvikuru zvemanyoka zviputike munzvimbo dzinogara veruzhinji mamwe maguta akaita segweru nebhulawayo anonzi akatarisanawo nedambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotokari zvoisa upenyu hwevagari vakawanda munjodzi yezvirwere zvinokonzerwa neutsvina munharaunda dzavanogara ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne 9825 kilohertz manheru ega ega nenguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harisi kufara nedanho rarinoti riri kutorwa nehurumende rekumanikidza varairidzi kunyora mafomu arinoti ari kuda kushandiswa mukubata mari dzekufambisa zvitoro zvemauto kana kuti magarrison shops inove 2.5%. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takwafira Joe vanoti vakuru vezvikoro zvikuru vari mudunhu remasvingo vari kumanikidza varairidzi kuzadzisa mafomu aya. Studio 7 yakundikana kubata mukuru wezvedzidzo mudunhu remasvingo vaZedius Chitiga sezvo nhare yavo yanga isiri kudayirwa. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Hongu muzvikoro varairidzi vari kumanikidza nevakuru vezvikoro kuti vafile mafomu. Mamwe mafomu achona anonzi filai mafomu aya kuti tozokupai inonzi zenda namba mokwanisa kuzotenga zvinhu zvinenge zvakachipa zvinenge zvichitengesa kumagarrison shops. Vamwe zvavanonzi filai mafomu mokwanisa kuti mozowanawo mavhocha ayo akawanikwa namamwe madhipatimendi emugavhenmendi asina kuwanikwa navarayiridzi. Bati chikuru chinotinetsa isusu sangano romirira varayiridzi ndokuti vakapiwa mavhochas okuti vanotenga zvinhu hapana vakambofilisa mafomu. Vending yakatobhaniwa neministry of education kuti varayiridzi vasawanikwa vachiita vending. Saka hationi sokuti either mavhochas kana kuti zvekuti tozokupa vhenda namba zvinhu zvine mandorokwati.
Saka imi muri kufunga kuti mafomu aya angava nechekuita nenyaya iyi?
Isu tiri kufunga kuti mafomu aya ane chekuita ne 2.5% iyo inoda kushandisa kuti inge ichitenga zvinhu zvinoenda mumagarrison shops anozobatsira masoja, mapurisa, maCIO nevekuprison service. Hurumende yakaita sokuti zviri voluntary. Ndo zvatiri kuona sokuti vari kunyebera varayiridzi kuti anenge asaina mafomu tete aya anozoona pasalary pake pava kubvisa 2.5 zvonzo wakatsina mafomu ega.
Iwo mafomu ari kunzi vanyora aya vazhou haasi kuratidza here kuti izvi zvaari kutaura nezvazvo?
Haana zvaanotaura kuti ndezvei, anoda kuti munhu akomplite zita rake, PC number neID number. Asi idzitsanangudzo dzinobva kumaheadmaster kana vava kutsanangudzira varayiridzi kuti sei vachikomplita iwo, ndo vari kutaurao zvamavhocha number.
Zviri kuitika matunhu api vazhou?
Takazviona zvakanyanya kumasvingo, asi kumashonarendi isi zvavako futi, kumashonarendi wesi zvavako futi, uko vari kutaura zvamavhenda numbers. Saka zvinenge zviri kutenderera nyika yese.
Saka imi sesangano matanhu apa amuri kutora?
Isu takaita zvinhu zviviri. Chokutanga, hurumende yaita 2.5. Takanyorera kuhurumende tichiramba. Vamutume mwoyo vakapindura vachiti zviri voluntary. Isu tabvayo tanzwa kuti zviri voluntary, takazoenda kuvarayiridzi tichivaudza kuti vasawanikwa vachipinda mafomu aya ari kukurudzira namahedmaster muzvikoro. Saka ndo matanhu atinoona sekuti tingatora, tozomirira kuona kuti zvinozoita sei. Asi ndinofunga kuti sesangano rinomirira varayiridzi taita zvese zvinopa kuti kana murayiridzi ane pfungwa anopfunga zvakanaka asabatirwa mari yake ichienda kumagarison shop.
Vanga vari mutungamiri wesangano reptuz Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon inoti matano akatorwa nenyika iri pakati peAfrica iyi kubva kutanga kuonekwa kwecoronavirus kuChina aibatsira kuona munhu wekutanga ane COVID-19 munyika iyi nhasi. Vakuru muhurumende vanoti chirwere ichi chaonekwa mune chimwe chizvarwa chekuFrance chakapinda munyika iyi musi wa24 kukadzi. Dunhu reMaryland rave rechina muAmerica yose kutora matanho echimbi chimbi zvichitevera kuwanikwa kweutachiwana hwecoronavirus muongororo nhatu kwaratidza kuti vanhu ava vakabatwa nechirwere ichi mudunhu iri. Vakuru muhurumende yeAfghanistan vanoti vanhu vangangosvika 32 vaurayiwa, vamwe vangangosvika 60 vakakuvadzwa nhasi, apo varume vanga vakapakata zvombo varidzira futi pane mumwe musangano muKabul vanga uchipindwa nevakuru vakuru vanopikisa. Komiti yeparamende inoona nezvenharaunda iri kukurudzira kuchengetedzwa kwakanaka kwematoro ichiti nyika ikasaita izvi iri kuzvisikira moto muziso. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, vanga vakafanobata chigaro chasachigaro wekomiti iyi vatapera saizi, vati ongororo yavakaita inoratidza kuti matoro ari munjodzi munyika. Vasaizi vati sedare reparamende vakaona kuti panoda kushandurwa mitemo ine chekuita nenharaunda kuitira kuti ibatanidzwe pave nemutemo mumwe chete unochengetedza matoro. Vasaizi vatiwo vari kukurudzira kuti kuumbwe komishini inotarisawo zvekuchengetedzwa kwenharaunda.
Saka takaona zvakakodzera kuti tichinyatsotarisisa ndokuona kuti dambudziko rakakurisisa. Asi taona kuti rakakurisisa, takaonazve kuti panoda kuti pave neshanduro mumitemo yedu. Nokuti zvese zviri kuitika izvi, tine mitemo iripo, tine Urban Councils Act, tine Water Act, tine Environmental Management Act, asi tiri kuona kuti zvinhu zviri kungoitika pasi mitemo uripo. Saka taona kuti zvakakosha kuti zvese izvi mitemo yedu ibatanidzwe tive nemutemo mumwe chete unoita kuti unyaso protector kana kuchengetedza mawetlands yedu tisaite dambudziko. Nokuti tikaona, takaonawo zvakare zviri kuitika kuna Nakinya, kuti anaKinya vanongoisa max nzvimbo iyoyo inenge yakatogazetwa kuti haisi kuzomboitwa anything because inenge yaonekwa kuti it's a wetland. Saka naizvozvo with our partners takaita marecommendations atakaiya takaisa pasi, atakakurudzira minista wedu dei panga pakwanisika kuti pave nedare kuti commission inenge ine vanhu vanoziva nezve environment vanhu ivavo vobva vapihwawo masimba just like zvakangoitawo zaki zviya kuti vanenge vachitarisa nyaya dzeenvironment idzodzi.
Vasaizi vati mumatoro muri kurimwa, muri kuvakwa dzimba, zvekuti izvi zvikaramba zvichiitwa zvichakonzera kushayikwa kwemvura zvachose.
Saka kana tisina kugadzisa nyaya iyoyo, it means kuti kwatiri kuenda tiri kukanganisa upenyu hwedu, kwatiri kuenda tiri kukanganisa even upenyu hwevana vari kuzotevera, nekuti tichapedzisira tisisina even mvura, tisisina even ima wetlands iwaya, notiri kuona kuti also pese pese pari kungorimwa. And izvozvo zviri kuzorisa kuti also kuti mafertilizers atiri kuisa mumaminda imomo muno muHarare ari kuenda kuna Namukuisi, ari kuenda kuna Nareki Chiwero. Izvo zvireke Chiwero sekuziva kwataakuita ya 20% silted. Saka with that it means kuti chakaramba tiine matambudziko especially muno muHarare kuti yakundikana kuwana mvura yekutingawana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHarare Wetlands Trust vaCelestino Chari vati zvakabuda mutsvagiridzo yeparamende ndizvo vanogara kutaura zvekuti matoro haasi kuchengetedzwa munyika. Vachari vatiwo vanowirirana nepfungwa dzakabuda muongororo iyi zvekuti zvakakosha kuti paisiwe miganhu mitsva yamatoro.
Kuda kuti ministry neEnvironmental Management Agency vange vachikwanisa kunge vachibuda neyatinoti isusu wetlands map inotarisa kuti mawetlands atinawo akamira sema muZimbabwe mese. Akadaro vomagazeta kuda kwatingati kumachengetedza, kuda minista vodeclare kuti dzindo nzvimbo dzinofanirwa kunge dzichichengetedzwa, hadzifanirwe kunge dzichirimwa, hadzifanirwe kunge pachiitwa madevelopments akaita sedzimba kana zvikoro kana chimwe chinhu pamusoro pazvo.
Vachari vati ongororo yavakaita inoratidzawo kuti matoro mazhinji munyika ari munjodzi sezvo kumwe kwakatovakwa kumwe kuine urongwa hwokuda kuvakwa.
Hatinawo matoro atinawo ese izvezvi, hakuna kumira zvakanaka nokuti kune maplans kana uono uri kubvawo kumalocal authorities nelocal government vachiti vanhu zvavanokwanisa kunge vachiita mawetlands macho. Satofanira kunge tiri clear kuti zvinobvumidzwa nezvingabvumidzwi mawetlands zvinge zviri clear zvichiwirirwana. Kuda ndozvoda kutarisa kutemo zvoda kutarisa zvakarekomendwa neparliament kuti
komiti yeparamende iyi iri kukurudzirawo kuti gurukota rezvenharaunda rimise kuvakwa pamwe nekurimwa kuri kuitwa mumatoro uye kugadzirisa matoro akakanganiswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika musocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona, chatinokupakurirai musi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Taurai tinzwe, muri kuHarare kupi?
Mount Abbey. Satiti chirongwa chekutemesa nyika mumaguta izvi hationi chakaipa, chirongwa chakanaka zvikuru. Tinotarisa kuti tinge tichitoenda mberi kuti maguta edu aramba aine utsanana.
Imi makambopindawo machiri here kwamuri ikoko?
Takambopinda kwachiri tiri pa5/7 apo. Ndakangoendamo neshamwari dzangu dzandaive nadzo, takangopindawo zvakanaka naka, hatina kumboita any problem.
Saka imi semaonero enyu, zvii zvamungataurawo vamwe vakatarisa vanenge vari kuti zvirongwa izvi zvingabatsire here? Nekuti vamwe vari kuti chiri kunyanyonetsa munyika inyaya yeupfumi, izvi zvokutsvaira-tsvaira nezvimwe zvakadaro pari zvino hazvina basa. Munotii kune vanoda?
Yeah, to some extent vanenge vari right, but on the other hand ndiona kuti hatinga tichirongwa chekuti pave neutsanana chingamiswe nekuti upfuma hwana kumira zvakanaka. Hongu maproblems aripo awo, asi zvekuti tiye tinogadzisa maguta eita achena zvingamisi neizvozvo. Sezvo upfumi tinenge tichionesana tichigadzirisana vachipo maideas kwete kungoshoropodza pasina maideas.
Uri kutaura naAlbert Baradzi, ndiri kuBotswana.
Ehe, taurai tinzwi.
Ndinoona kuti zvavari kuita zvokurambidza mutungamiri weMDC kukirina hazvive zvakanaka. Kozi kureva kuti nyika kureva kuti ndeye munhu wana, isisiri yevanhu vese. Dai vagona kunge vamupawo pemisheni yakuti aitewo zvaari kuda, because handidiwo vakirina kwamupanda wana vamusiye vakirina kwepo endi zvange zviri nani sokuratidza kuti havasi kuda kuti mbote MDC ipinde papa zvirongwa zvezvino nyika ndeyavo vari vega saka
aiwa vachamisa varambidzwa kudyara miti kuepo
zvakangofanana kuti dai vangu vasiya vadyara muti wachona zvakangofanana nezvaaita ukoko kwamupanda wana zvakangofanana
galokola tiri kutaura nani tiri kutaura nani taurai tinzwe muri paiko kasi muri pamateminas
onaka ndaisaka meseji kwakustudio 7 handisi kuti nditaurewo maonero angu vanhu maakunyangagaiye zvino ndozwa sei izvozvi ukazotenga studio 7 nemanhoro uchandinzwa
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chemaWarriors chiri kupinda mukamba mangwana kutanga gadziriro yacho yemakundano e2020 Africa Nations Championships aya ari kuitirwa muCameroon kubva musi wa4 kusvika 25 kubvumbi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanotungamira nhabvu veZifa kana kuti veZimbabwe Football Association vatora yambiro yekuti chikwata ichi chinoda gadziriro yakasimba zvakadzama nekupa maWarriors nguva yakati wandei vari pamwe chete mukamba. Ishanduko huru kubva pane zvanga zvichiitika makore mashoma apfuura apo zvikwata zvenyika zvanga zvichiungana mazuva mashoma kwasara mitambo kana kuti makundano atange. Chimwe chiri kufadza ndechekuti kamba iyi haisi kuzokanganiswa sezvo mitambo yenhabvu yemunyika isati yatanga. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti veZifa vadzidza kubva mukukundikana kwekare.
They say pachirungu failing to prepare is preparing to fail. Tai kara chikomlena kuti vakomana vanogona kushewo nguva yekuti vanonge vachiita makombination. They have to have time to gel. Abaziva yarakidzawo professionalism for the time ever. Tinoa aiwa maoko kwavari.
Asi chave kudiwa sekutaura kwevaimbove mubati wepembe vaSemu Hamandawana ndechekupa chikwata ichi mitambo yekuedzana masimba nezvimwe zvikwata zvakasimba seZambia neTanzania izvo zviri kuendawo kumakundano aya.
Tinofanira kuti titambe nematims mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa so that kana tichinge taakutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita.
Muraridzi wemaWarriors Zidravico Lugo Rosic kana kuti Lugo aunganidza vatambi makumi maviri nevanomwe avo vachadzikiswa kusvika pamakumi maviri nevatatu chikwata ichi chisati chasimuka. Asi paita kunyunyuta kuti vatambi vakaita sa Ralph Kaundera naRonald Tio. Ralph wacho akatora mukombe wechipiri pamakundano eCastle Soccer Star of the Year hapo pavatambi vakasarudzwa ava. Vamwe vatambi vasarudzwa ndi Phineas Bamusi, Patson Jaure, William Taderera, Ian Nakati, Prince Duwe, Devon Chafa, Ishmael Wadi, Valentine Kadonzo, King Nadolo, Juan Mtudza na Kelvin Madzongwe. Zimbabwe inofarira kubuda iri pazvikwata zviviri zvichange zviri pamusoro-soro mugungano rezvikwata zvina rinosanganisirawo Cameroon, Burkina Faso neMali kuti enderere mberi nemakwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zvirango zvakawedzerwa negore neAmerica kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nevamwe vavo muZANU PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weAirport sezvavanga vakaronga sezvo mapurisa afumira kuzara mumusha uyu. Ukuwo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vabudirira muurongwa hwavo hwekutsvaira kwaGutu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamira na Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VO.